Vanhu vangachidarika zana vaungana paAfrica Unity Square muHarare nhasi vachicherechedza kusvika kwaita makore matatu nhasi. Vadzamara vapambwa nevari kufungidzirwa kuti vasori. Vadzamara vanonzi vakapambwa musi wa9 kurume makore matatu apfuura. Vari pakati pekugerwa mumusha weGlenview uye kusvika pari zvino hapana anoziva kuti chii chakaitika kwavari. Mudzimai wavadzamara amai Shefra Dzamara vaudza Studio 7 pachiitiko ichi kuti vabayiwa nendangariro dzekufunga murume wavo.
Ene zvidza 3 years murume wangu asati awanikwa, zvinhu zvakatiomera semhuri because hatisi kuziva kuti itai aripo mupenyu here kana kuti vakamuuraya. Saka zvinhu zvakaoma and itai ndeyanga ari breadwinner. Saka zvinhu zvakaoma even kuvana everyday vanobvunza kuti dedi vachauya rini. Saka zvinhu zvakandomera nekuti mhinduro chayo handisisini. Hurumende yeZimbabwe iri kufanira kutsvaga murume wangu kutipa maanswers tizive chokwadi. Kana vakauraya vatipa bhodzi, kana ariko vomuburitsa tizive kuti tive neclosure, tisave vanhu vanogara vachitushikana kana kungofunga kuti zvichazovei.
Mumwe ataura pachiitiko ichi mutungamiriri webato reUDM amai Violet Mariacha vati semunhukadzi vanoshaya zvokuita kana vakafunga upenyu huri kurarama amai Dzamara vasingazive kune murume wavo.
Akasunga kana dai anga achiuya ari ega kana dai achiuya ari tu. Ndakamirira futi mai Dzamara mudzimai ari kushaga murume wake akatorwa negavhumendi yezanopf ativakangani. Tiri kumira, saka inini wose mudzimai ndakamirirawo mamwe madzimai kuti aiwa izvi hazvigoni. Zvinotifunga iwo kuti mudzimai akapindawo mugavhumendi mukoma ichai tinowawana.
Zvichakadai mutungamiriri weAmnesty International muZimbabwe vakazini Zilala vati hurumende inofanira kutora matanho kuti pazivikanwe kuti chii chakaitika kuna vadzamara uye kuti vasanganiswe nemhuri yavo kana vari vapenyu.
Tanga tichitarisira kana kuti tiri kutarisira kuti hurumende yamunangagwa inofanira kuti iratidze kuti yakasiyana nehurumende yanga iripo. Ende chinhu chekutanga chavanofanira kuita ndechekugadzirisa paityorwa kodzero dzevanhu nehurumende yapfuura. Nekudaro vanofanira kuzviratidza commitment yavo yekuratidza kuti ihurumende yava neutongi hwakasiyana nekuita kuti varemekedze kodzero dzevanhu as a priority. Chekutanga ndechekuti whatever chavanotaura nezvacho kana Zimbabwe iri open to business zvinoshanda bedzi kana kodzero dzevanhu dzichiremekedzwa. Saka nyaya yedisappearance yaita Dzamara inyaya yekuti hurumende inofanira kuzvikomita kuti iratidze kutiko aiwa hapana munhu weZimbabwe angangonzi adisappear akatadza kuzikanwa kwayo. Handifungi kuti unozikanwa kuti munhu akaabdhakta. Saka kungotsvaga vanhu vakamaabdhakta nekungoita bring perpetrators to book handifungi kuti chinhu chingaremera hurumende. Kana ikaremerwa naizvozvo zvinoreva kuti hapana citizen yakasununguka muno munyika. Because unogona kungotorwawo nhasi iwewe kana kuti inini ndatorwa and nobody can account for me. Then security yedu yelife iri papi. Hatina personal security in this country. As long as itai Dzamara asina kuwanika, then every Zimbabwean is no personal security.
Vazilala vatiwo kupambwa kwakaitwa vadzamara kunoratidza kuti veruzhinji havasati vasununguka kutaura zvavanoda. Vaiti izvi ndezvimwe zvezvinoratidza kuti sarudzo dziri pachena dzinova zvezvimwe zvaidiwa navadzamara dzichanetsa kuita gore rino.
Ndechekuti itai Dzamara was a pro-democracy activist. Saka munhu wese ari kutarisa anotaura nezvedemokrasi nezvekodzero dzevanhu anenge asina rusununguko rwokuti akwanise kuzviexpress. Because tinobhiliva kuti this was an enforced disappearance and chinhu chakaitikonzera kuti adisappear ndechekuti aitaura. Saka vanhu vanobva vatanga kutya kutaura nokuti vanofunga kuti ndinozodisappear saitai Dzamara. Saka izvozvo pachazvo from that beginning as long as vanhu vachitya kutaura ndopanotanga kumezhwa kuti election iri free and fair here. Asi kana vanhu vakaziva kuti kono kana hurumende yaivapo yakanga ichizikanwa nokutyora kodzero dzevanhu. Asi yavapo haityore kodzero dzevanhu zvinofanira kurakidzwa nemabasa avo. Hatinango unoziva even tikaita any other agenda yatinayo yekuti tisimudzire ikonomi haisimuke munotyorwa kodzero dzevanhu. economy haisimuke musina guarantee yokuti business is safe, must individuals, must citizens are safe in their own country. Kodzero dzevanhu dzikangoiswa pamberi zvimwe zvinhu zvese zvinoteera kumashure. Zvese zveikonomi, zvese zvepolitical stability, zvefree and fair election, zvinouya bedzi kana paremekedzwa kodzero. Kana pasina kuremekedzwa kodzero dzemunhu, zvinhu zvakadaro hazvibudiriri, hazvivepo.
Vashaurawo pachiitiko ichi, munin'ina wavadzamara, vaparson dzamara, vakurudzira veruzhinji kuti vasavhotere ZANU-PF musarudzo dzegore rino. Vashiti veruzhinji havafaniri kuvhotera vanhu vanopamba vanhu.
Takarasikirwa nehama dzakawanda. Tine vanhu vakawanda vane zvironda, vane masikani, nekuda kwechihurumende ichochi chine husinye. Tikuenda kumaelection tinoziva kune vamwe vanhu izvozvino vari kutopurota kuda kuuraya, kune vamwe vanhu vari kutopurota kuda kumbunyikidza vamwe, kune vamwe vari kupurota kuda kuita zvemhirizhonga zveviolence. And tiri kuti tichienda kumaelection itai dzamara was the last person. Not anymore.
Sure.
Not anymore.
Yes.
And they die wherever he is. We are saying we are not going to betray him.
Yeah.
We will continue from this day onwards. We are going to continue escalating our pressure to this so-called new government or new dispensation. Kuti vatitaure kuti itai dzamara aripi, vatipe, vatiratidze kana vakamuwiga kana akafa, vatiratidze kuti ndeapa paari, tinomufukudura, tinomuwiga, tine kumusha isu.
Yeah.
And it is. Yeah, it is not their responsibility to do that. So until and unless they address this issue is going to haunt them.
Yeah.
And on that note, it depends that a guy needs to, because of that, we do not at all, we must not at all vote for Mnangagwa because of this issue.
Yeah.
By the way, we engaged him. We wrote him a letter.
Yes.
If anything, they are the ones who are supposed to approach us as a family. Yes. And say, okay, but come on, we couldn't have new dispensation. Where is it our land? We have tried to engage them and they continue stonewalling us out. And we are saying no.
Zvichakadai, masangano anoshanda akazvimirira akaita seHeal Zimbabwe Trust neCrisis in Zimbabwe Coalition aburitsa mashoko ekuti hurumende inofanira kutaura kuti vadzamara varipi. Izvi zvinotevera mutongo wakatorwa nedare repamusoro wekuti hurumende inofanira kuferefeta zvizere nyaya yekushayikwa kwavadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.